Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wesvondo, Gumiguru 23, 2022. Makatirira ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rochema chema kuti
taenda mutamgoma under extreme violence circumstances. Aitika mini zonga isati yambonekwa ndosaka vezvanhu vachiti hafati kuenda kutakuita zveviolence nezvimwe zvese kuchizira vanhu.
Asi bato rezanu PF rinoti
yango nyaya yekuti Joita Sentarowa vanowana nechikonzero chekuti vaone kuti vacho vabatane nyadzi kutanga nyadzi hapana chimwe vakarohwa.
Zanu PF inoti ZESA inoti vanhu vanofanira kutanga kubhadhara mitero nemadhora ekuAmerica kana emunyika. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League nhasi. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti bato rezanu PF ndiro rakakunda musarudzo shanu pasarudzo nhanhatu dzemakanzuru dzakaitwa munyika nezuro kunyanya kumaruwa. Sarudzo dzemabielections dzakaitwa kubuhera Rural District Council Ward 24, Guruve Rural District Council Ward 4, Insiza Rural District Council Ward 4, Matobo Rural District Council Ward 2, Takawira Rural District Council Ward 6 neMutare Muguta muWard 18. Izvi zvakatevera kufa kwemakanzura aimirira nzvimbo idzi zvikuru vebato rezanu PF. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wezanu PF vaChris Mutsvangwa.
Tiri kufara zvachose, tiri kupembera kuti mabielections akaitwa matanhatu, zanu PF yakabuda zvibodzwa zvishanu. Zviri kuratidza kuti masenzira ari kuita purezidendi siku nesikati vachitaura kuti vada kusimudza ikonomi yeZimbabwe, zveupfumi zveZimbabwe kuti tiende pane chidanho chekupunduka, zvatambirwa neruzhinji rweZimbabwe vachiona nzira, vachiona madhamu. Purezidendi vadzosera tariro yeramangwana akanaka kuvana veZimbabwe. Saka izvi zvaakuita kuti vanhu vazhinji vadzoke kubato ravo rakavasungura rehondo rezanu PF. Zvimwezvo iri kuratidza kuti vachamisa nepati yavo yemunhu one inenge Secret Society isina kana mastructure kana isina organization.
Asika ivo veTCCC, ambassador Mutsvangwa vari kuti zanu PF yaishandisa mhirizhonga kuInsiza nekuMatopo uko zvakavavhiringidza kutsvaga rutsigiro.
Uri magariro avo. Chinhu chinonzi election kwavari ndeyekuti ndavavahwina chete. Kana vakange vasina kuhwina vakutoti votowana chekunongedzera mhirizhonga yacho, kana uchinzwa kuti inoenda kuti mapurisa vanenge vaine maonero avo ekuti zvakambofamba sei. Asika hazviiti kuti munhu apinde mubhutsi paine munhu ari akamubatira pakatwa pamaoko ake, munhu anopinda mubhutsi kunovhota ari wega. Saka kana aine shungu yekuti ndaitwa yekushungurudzwa, angatiratidza izvozvo nekuvhotera bati racho raari kuti ari kurambidzwa. Saka yangu nyaya yekuti Joita Sentarowa vanowana nechikonzero chekuti vaone kuti vacho vabatane nyadzi kutanga nyadzi hapana chimwe vakarohwa.
Asiwo vakakunda kakudhorobha, hapasi kuratidza kuti pane dambudziko here kuna 2023 mubato rezanu PF kuti rikwanise kukunda mumadhorobha marinowanzokundwa nevanopikisa?
hatiri kupikisa zvachose kuona mavhoto atakuwana mumadhorobha ati kurei saka muna 2023 zvimwe zvizhinji zvacho zviri kuitwa napurezidendi zvekuti madhorobha ave nemvura ana muchadezi dheni kubhuruwayo nezvimwe zvakawanda zvekudzosa kuti mataundi ave nemabhizinisi nainvestors zvichiuya vachidaidzwa napurezidendi anda open for business zvinoreva kuti vei mumadhorobha vanga vakashungurudzwa nemasanctions kubvira 2002 vaakuvhurika mameso vanemadzivhurike madziso musi mumwe chete asi tiri kufara kuti mumadhorobha tine ndima yatiri kuratidza kuti ichatinakira maelections a2023
mutauriri webato rezanu pf vachris mutsvangwa vachitaura vari parunare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa recitizens coalition for change vaostalo siziva
chekutanga tiva kutenda ruzhinji rezimbabwe inpaticular vanhu vekumatopo kuinsiza kuguruve nekumanikaland nekubhohera nekuchirumhanzu nekubuda vachida kunotivhotera vachiratidza kuti vane rutsigiro rwemovement yavo idzva yecitizens coalition for change vanga zvisiri nyore munozviziva kuti taita maelections anga ari so violent anga ane rutsigiro rwakawanda rwanga ruchirongwa nezanupiefu tichibva kumuharare vachidiploya vanhu kuti varove vanhu nekutyizira vanhu saka vanhu vabuda vaita brave up against all odds bandiko zvinoratidza kuti CPC yaita mafootsteps in different parts of the country in particular kumaruwa
asika vasiziva vamwe vari kuti ivo zviri kuratidza kuti bato renyu riri kutatarika kuti riwane rutsigiro kumaruwa uko pachitariswa mavhoti amakawana nezvakawanikwa nezanupiefu
izvozvo zvinotaura nevanhu vasinganzwisisi maelections patten chekutanga ndechekuti bielection vanhu vanobhiliva kuti haina zvainotiza saka bielection cisi memorial ine apasi ruzhinji revanhu harikuti because vanobhiliva kuti haina zvainochinja chechipiri ndechekuti taenda mutarudzoma under extreme violent circumstances paitira mhirizhonga isati yamboonekwa ndosaka vezvanhu vachiita vatiri kuenda kutira kuita zvevhaiolensi nezvimwe zvese kuchinjira vanhu chechitatu chiri kuwanikwa ndechekuti taenda musarudzo tikusi movement idzva zviri kuratidza vote share yedu ndo yaincreasa kana tichicompare the vote share of the opposition in particular kumatopo nekuti 5 of my 6 acres angari yezanupf 1 iri yeopposition tagona kuhwina angari yeopposition tikaincreasa vote share kumatopo tikaincreasa vote share yedu extremely so kuincreasa takaita tambudziko yes kuguruve ndo kunofanira kushanda
asika vamwe vari kuti bato rezanupf rikaona kuti zvekutyisidzira vanhu zvinoshanda ndo zvarinoramba richiita imi muchaita sei kuti vanhu vasatyisidzirwe
patikuenda apa nyaya yekutanga inofanira kugadzirwa inyaya yemaripovhi chechipiri ndechekuti patikuenda hapana anogera asipo nyaya yemhirizhonga mazirigop isu tirikugadzira kuti timekesa tinodzivira mapita bhazatai so that we can protect our people from our community. Nekuti hatitarisiri kuti ZANU-PF yoramba ichitsvira vanhu nekukuwadza vanhu.
Muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa Recitizens Coalition for Change vaostalo siziva vari parunare muHarare. ZESA yazivisa mubepanhau recent mail kuti ichange yave kuti vanhu vabhadhare nemadhora ekuamerica pamwe nemunyika pamutero yavo yemagetsi izvi zvinopesana nezvainge zvichikurudzirwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa negurukota rezvemari vamutuli ncube zvekuti mitero yose ibhadharwe nemari yemunyika chete ZESA iri kutadza kubhadhara zvikwereti kumozambique south africa nezambia zviri kupa kuti idzimire vanhu magetsi ZESA inotiwo vanhu vari kubhadhara mari shoma zvikuru munyika makambani kutanga mwedzi uno anonzi nezesa akatotanga kubhadhara nemadhora ekuamerica kuedza kugadzirisa dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze
sekuziva kwenyu pakaiswa pakatarwa
mitemo yekuedza kutsikanisa mari yemuZimbabwe maringe nemari yekunze munana April pakaita nyaya yekuti mari yemuZimbabwe yanga isingachawaniki maZimbabwe dollars anga asingachawaniki munyika saka zvakatoita kuti kana makambani chaiwo anga achida kubhadhara vashandi vavo vatange kutsvaga vachishandisa nzira dzekusanganisa mari yekunze kwenyika yekuAmerica kunyanya neyemuZimbabwe yavanonga vainayo kuti zvibatane. Saka naizvozvo pane zvimwe ndo zvekutoitwa ichiziva muchayeuka kuti hurumende yakatokwidza yavari kuti alaunzi yemasivil servanti yemari yekunze kwenyika yaapa $200.
Ko kumakambani ehurumende zvanga zvichifamba sei?
Saka dambudziko ranga rine maparasitas ndeyekuti nokuda kwekuti mapazi ehurumende amanipidzwa kuti vasaite sezviri kuita mabhizinesi mamwe nekuti mabhizinesi mamwe akatanga 2020 kutara mitengo yavo nemari yekunze kwenyika neyemuZimbabwe zvakare. Saka zvichireva izvo kuti mabhizinesi anga akutowana nzira dzekuzvigadzirisa zvokuti vasarohwe nekurasikirwa nevalue yemari yavo yemuZimbabwe nokuda kwekuti vanga vave kuita blended approach. Saka nokudaro maparasitao nokuti vanga vasina nzira dzekudaro semapazi ehurumende vanhu vaingorasira mari dzavo dzemaZimbabwe ndorazi dzavanga vachiziva kuti hadzina zvadzinotenda kumapazi ehurumende nemalocal authorities.
Zvakakosha sei kumakanzuru izvi Dr. Kanyenzi?
Muchaeuka kuti malocal authorities kunyanyanyanya anga akutovhara kana mahospital maclinics avo vachiti havasisina kana vashandi vari kutiza nenyaya yekuti mari yavainayo yakanyanya kuita mari yemuZimbabwe dhola isingagoni kuchengetedza uremu hwemari.
Zvingabatsira sei ZESA kuti iwane iyo mari yekunze ine mamiriro akaita zvinhu pari zvino?
ZESA sekuziva kwenyu zvinhu zvavo zvinhu zvakawanda zvinototengwa kunze kwenyika nokudaro matambudziko atanga tinawo aya ekuti michina yavo yaingopunzika ichiedza ichitadza kusumudza magetsi zvaita kuti vanhu vagare vari muredshedding. Zvimwe zvezvinhu zvinouya nokuda kwekuti vanga vasingagoni kusumudza mari inoita kuti vagone kutenga mishina inovabatsira kuti vakwenye magetsi.
Asi kana takamboona iyo hurumende ichiti iri kuda kusunga vekanzuro yeHarare nekuda kubhadharisawo neiyo mitero yekunze, vamutuli navamunangagwa vachimbobuda vachiti vanhu ngavabhadhare nemadhora emunyika chete ndokuti dhora risimbe,
ivo vanenge vachivatoona kuti zvazvina zvazvinoreva izvi zvaangofanana nezvaitoitwa kare zviya zvokuti mapazi ehurumende aizi atare mitengo iri pasi pemitengo inoita kuti vagone kurarama maprizes yavo anga asiri parecovery rate. Saka ndo zvinhungamupiso zvinouya nenyaya yekumbunikidza vanhu kuti isu tinatoziva kuti dhora remuZimbabwe harina charinobatsira kunyanya pakuchengetedza uremu hwemari. Inimombunyikidza mapazi kuti agashire mari iyoyo munenge matovai takafika mberi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanhu vemuSouth Sudan vanoda rubatsiro rwechimbi-chimbi sezvo nyika iyi yatarisana nedambudziko remafashamu emvura iyo iri kunaya zvakanyanya kwemakore mana adarika. Nzvimbo dzakaita seUnity State, Warrap, Upper Nile neJonglei dzinonzi hadzisi kusvikika nekuti hadzisikusvikika kuti vanhu vapiwe rubatsiro nekuda kwemafashamu emvura. Ukraine inoti vanhu vanodarika mirioni imwe chete nechidimbu kana kuti 1.5 million vasara vasina magetsi munyika iyi mushure mekunge magwenya emagetsi abombwa neRussia ichishandisa ndege dzemando yemadrones dzinonzi dziri kubva kuIran. Asi mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti Ukraine yave kukwanisa kupfuura mamwe madrones aya. Mashoko ari kubva kumunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko anoti muzukuru wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa anonzi Yasha Mafidi Ashaya. Yasha angaine makore mashanu ekuberekwa ari mwana wemwanakomana waMnangagwa anonzi Sean Mnangagwa. Anonzi afira muchipatara chemunyika uye hachina kuziviswa kuti chipatara chipi. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndoitwa Olin Makoni, ndichizvarwa Chokwari chatekwa Muziki, ndinosikana ne23 ndirikutadza International Marketing University of Technology. Asi zvakare ndinoita zvekuchengeta nyuchi, ndinotengesa huchi uye ndinodzidzisa vanhu kuchengetedza nyuchi, kutanga maproducts acho nekugarisana nadzo. Ndinoita zvakare mabhiri movao zvira kuti ndinoita zvekubvisira nenyuchi dzinenge dziri masini kana kuti dzinenge dzichiruma vanhu dzichinetsa vanhu.
Zvekuchengeta nyuchi izvi makazvitanga riini chaizvo?
Ndakazotambesapojesi yacho muna 2020 munguva yecovid mushure menge tandatamiswa kuita makati yamutosaka ndakatanga kuita nchiza kuti ndikwanisi kuona kuti ndisimudze mari yefiri. Saka ndikokuitanya ndakaisi ndakapedzera pachiunivesity of technology ndivo vakandipa mukana wekuti ndipe projekt kuti ndione nzviriritsi.
Asi nyuchi hadzisi dzekutamba nadzo ka muzvare Olin, munozvikwanisa sei? Hamutyi here?
Kani nyuchi mhuka inotoda kuzvinzwisiswa. Inini ndinochipa changu nacho zvandokwanisa kunzwanana nadzo. Ndinogona kuti ndikasvika pambuko ndokwanisa kutoona kuti idzi dziri kurwara kana kuona kuti idzi hadzirumi. Notonzwisa kuti idzi dzinoda kushandisirwa hupi, dzimwe hadzidii, dzoda kumirirwa kuti dzidzikane zvimbo zvakadaro. Asi hazvo ipapo pandobvumirana nenyuchi, chinhu chinotyisa zvisingaiti. Nyuchi dzinotiuraya. Asiwo zvaanofanira nekuti kune vanhu vanotitaura nenyoka, vanotitamba madzanyero kurova chido zvandingoreva kuti ndinyoroko renyuchi.
Kazhinji tinongoona kuti vanhu vakangoona nyuchi vanenge vakutoti ngadzife sezvinongoitwa nyoka, semuenzaniso wamapa kuti ikangoonekwa itotonzi yakufanira kuti ipondwe yototemwa temwa musoro nematanda. Sei zvakakosha kuchengetedza nyuchi?
Zvakakosha kuchengetedza nyuchi nekuti zvakafanira kuti nhasi tikati nyuchi dzese hapasi dzisina muZimbabwe. Tinongotora mazuva matatu chete kuti munhu wese asi nenzaa yekuti zvinhu zvese zvinotodhipenda pane nyuchi. Zvingava zvinocherwa, zvingava miti yedu chaiyo, kana zvirimwa zvese zvinotoita kuti zvirarame zvinotoraramiswa nenyuchi. Zvimwe dambudziko ratakuita muAfrica nderekuti dzimwe nyuchi dzacho dzinokurumidza kugadzira huchi, kana tatinoti maoriginal species acho ava kutoita extinct nenhau yekukura kuri kuita matemperatures. Saka munotoona kuti we are running out of the honey bee, the bumblebee nemakiller bee. The honey bee yakutowanikwa in less than 10 countries in the whole of Africa. Saka patirikutoita kuti tikachengetedza nyuchi zvinotibatsira pakuti isusuwo tinochengetedza zviwanikwa zvedu kunyanyanyanya mavegetation ndechekutanga. Chechipiri ndechekuti inini ndakatoita neprojekti ndikaona sekuti ichatibatsira tichengetedze matsango edu seZimbabwe. Izvozvi tikatarisa nyuchi yedu ikabvitobvako ndiyo cash crop. Asiri cash crop kudaro gore negore miti iri kutemwa yakawandisa, ende miti iri kutemwa kazhinji kacho mumagandi sekuti anoda mudzani wanyi kuti azomachi wazokure zvakare. Zvobva ipapo fodhi yacho painotengeswa hatisirisi varimi tinoisapurize.
Munorevei, mungatsanangura?
Munhu ari kutenga ndiye anotisurapurize. Saka ndinoona tikaizi yefodhi pamwe pacho itori $2.60 per kg. Asi tiri kuti kana tikarima huchi mukoko watoisa nhasi uchaisa 5 kg uripo. Ma5 kg dzizadzitatotemiminiti ndechekutanga. kuti tingi patinotengesa huchipo kuti zvino mushanda zvakawanda mushandise mushonga mushandise mafuta sezvipo saka matiti yacho haipei zvekuti tingatarisa kenjiyo huchi inogona kutotengeswa kutangira pa$4 ekeji kana yatochipisa kunobuda kunosvika $10 ekeji saka tinotakoshe kuti titochengetedza nechinhu yekuti ndinonaisa kuti ndiyo dhomesti pedyo dzichaita kuti nyika yedu ikwanise kuharvesta foreign currency yakawanda izine cash crop yaonera nchine zvinoita uye mukazvikarisisa kana tikakuudzira munhu wese kuti ave achingeta nyika iye zvinhu ndiri kumhanya nedambi rekuti everyone should be a beekeeper
munenge muchizviita seizvi
nekuti ndiri kupinda macommunities akawanda ndichiti munhu wese nyange pauriwa unemukokoyemuti izvi tikuzviitirei nyange dei ukadziba kwentiti dzesingadzivi ini tinodzitora todzidhomesticata toindisira kune nzvimbo dzakaita sanahurumbe kwekuti kwakutora miti kana vanhu vakakwanisa kuona masango avo akatakura miti kati dzinova dzinovapa mari dzinovapa huchi vanokwanisa kuti kutochengetedza masango avo nekwarumdisa kuti ndomune upfumi hwavo saka ndomise kuti kuti tochengetedza zvirimwa zvedu tofanira kuwedzera upfumi huno mukati meumwe upfumi ndiko kuti tiuchengetedze
saka vanhu vanenge vachida kubatai vachida huchi vachida kubvisirwa nyuchi vanokubatai papi chaizvo
vanondibata panhamba dzinoti 0774549264
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare Olin nekupinda muchirongwa chedu
vateereri musakanganwa kuti tichaenderera mberi nehurukuro yedu namuzvare Olin Makoni svondo rinouya pachirongwa chino
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa nyaya dzechitendero kana kuti religious forum.
Vadiwa vatereri ndinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chezvechitendero. Takanzwa tsananguro pamusoro pevafi vanonzi vatotaura zvido zvavo kuhama dzavo pasi rino. Nhasi tine imwe zvetsananguro inobva kuna mufundisi David Simango. Baba Simango, taurai tinzwe.
Yevo ibaba Wande. Baba Mativenga vanobvunza mubvunzo yavo yakanaka ya ingada kuti itsanangurwe nezvazvo. Chokutanga chandoda kuti ndiratidzane nemi baba Wande ndechekuti muchikristu zvinoti siyanei. Hatimbovonai vanhu vakafa kuti vanhu vakafa vari kupi. Tikaenda kuna Ruka chapter 16 verse 26. Bhaibheri rinotsanangura richiti apa handi Jesu Kristu wakanga achitaura pamusoro pevanhu vakafa. Apa vanhu vari kutaurwa panapa vakatofa kudhara saka imweya yavo manje yava muupenyu humwe upenyu yahutinoti kunyika dzimu.
Mufundisi, zivisai vateereri tsananguro yenyu.
Jesu unoti pamusoro pezvizvi pane mukaha pakati pedu paverse 26. Mukaha mukuru wokuti vari kuno havagoni kuenda uko kana kuti vari uko vagone kuuya kuno nekuti pakaiswa mukaha pakati pavo kuti vasaenda kunzvimbo dzavasingatenderwi. Saka uyu waitaura jaya mupfumi akabvunza kuti zvino ndingaitavo sei ndine vanun'una vangu vakasara vashanu ndinoda kuti vaparidzirwe. Tumai Razaro ikoko amuke kuvakafa aende kundoparidza ikoko kuvanhu vakasara. Asi Abrahama unoti hazvigoni. Chiripo ndechekuti unotofanirwa kunzwa vari kuparidza ikoko. Vana Mozisi variko navaprofita variko. Ngaaterere vapenyu variko panyika ipapo.
Reverend Simango, Jesu anotii uye anozvitaura papi?
Zvinotiratidza kuti vanhu vakafa pane nzvimbo yavanoenda. Havagoni kuuya kunyika yavapenyu vachizodominata munyika yavapenyu kana kuti vachizoshanda munyika yavapenyu vachizotaura zvavanoda munyika yavapenyu. Vakafa vanoenda kunzvimbo inochengeterwa vakafa ende havagoni kudzoka kuti vazotaura navanhu panyika pano. Saka mubvunzo mukuru ndewekuti ko vanhu ava vanotaura chokwadi chokuti mapfupa angu ari papa paendai mundofukunura mumatore mugotora netsvimbo yangu vanenge vakaita sei? Chokwadi chavanotaura ichocho hachifaniri kuti kashamadza kana kuti tivhunduke nacho nokuda kwokutiko mweya yakaipa inozivawo kekare upenyu hwevanhu vapenyu. Kana vakange vafa vanhu vaya vaya mweya haifi inoramba iripo.
mumaonero enyu zvinotiratidzei izvi mufundisi?
Deno vano vakafa vachidzoka nevaya vaya vakaurawa vasina mhosva nevakapondwa vasina mhosva panyika pano, vanhu vese vavo vaine mungava wokudzoka panyika pano, chokwadi chokwadi pakufunga kwenyu mungadai nyika ingadai ichifambika here? Nekuti kune vanhu vakapondwa vakawanda vasina mhosva, vakapisirwa dzimba vasina mhosva, vakaparadzwa vasina mhosva, vakaurawa nedzimotikari vasina mhosva, vakaurawa negungwa vasina mhosva. Saka denu kuri kuti pane mukana wokudzoka. Hamufungi kuti panyika panapa pangadai pane bvunga mupopoto rokutoti hapana munhu waigona kuita chinhu?
Asi chinozvitsanangura sei izvi nai mufundisi Simango?
Chiri kunyengera vana vavanhu nhasi uno madhimoni chaiwo chaiwo. Hazvina mhosva anotaura chinhu chakanaka, anotaura chakanaka kuitira kuti iwewe ubatwe nacho ugofunga kutoti uyu ndimwari kana kuti ndiani. Nyange asiri mwari but iwe unochizofunga kuti ndimwari nokuti chinhu chakanaka chataurwa. Ngatingwarirei nokuti Bhaibheri rinoti kunyange naSatani anogona kuzvishandura kuzviita mutumwa wechiedza. Saka izvozvozvo vanhu vazhinji ngavazvizive, vanhu vakafa vanoenda kunzvimbo yavakafa, havadzoki kuvapenyu. Chinonetsa nokutambudza vana vavanhu ndiwo madhimoni anonyepera kuti ndini sekuru vako, ndini mbuya vako, ndibikire doro, ndigokugadzirira musha wako.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudhiyo enyu kana mibvunzo yenyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Mari makanaka munodi pasina kanandaka
Tinotenda Tanonoka Wande nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu kachinoshandisa muchirongwa chino. Chikwata cheFC Platinum chasimudza mukombe wePremier Soccer League nhasi kunyange chaita mangange 2-2 neCapes United. Kuti tinzwe zvizere, tabata murairidzi wechikwata cheGreen Fuel akamborairidzawo FC Platinum Lloyd Samaita Mutasa.
Ndinoda kudaira, ndinoda kudaira kuti tirikuona consistency iri kuitwa nevakomana vePlatinum, consistency ground, consistency in terms yekurongeka kwavakaita as an institution. Ndofunga kune maadministrators akaita sana Viri Mai, kune vanhu vakaita sana Joseph Musisa vagara kwenguva yakati kupiwa FC Platinum, zvekuti isusu takatosvika variko ma2014 ikoko, ma2015 14 15 inomina achisvika achitora vachiriko nanhasi. Saka kune consistency in terms of people leading the team and then consistent in terms of the coaches.
Ko kuvatambi
mapira zvakaita sana Blessing Moyo and Kambani variko, ana Walter Msoma the 2014 tournament, 2018 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 tournament as an institution, I think Yavapa is an advantage over most of the teams that are in the league. Like, Kotaraji, change I'm not personal, you and Kotaraji change my players, quite a number of players moving from their respective teams. Rachenda, we know Chandrama, my teams. But even when the core, the majority of the team, it is still one, quite a number of players.
Ko Kari, Van Vimboti, Pamwe, Inya, Yemari. Asi takaona chikwata cheDynamos neHighlanders vachipiwa mari neSakunda asi vachitadza kusimudza mukombe izvi zvinonetsa kuzvikwata zvakadai zvakaita sana Dynamos neHighlanders.
Ya ndinoda kudaura kuti nhau dzana mari ndichakatambotaura nhau dzeconsistence mari inogona kuuya nhasi mari kana yauya nhasi inogona kuisa matiri yavako iri apa but pane nhauira yatinoti kudzidza kana vana vachidzidza vana vanotora nguva dzakasiyana kudzidza panogona kuita kuti mari yauya nhasi Ndeni wano wati kufika kutichi bachi matatu uchika. Jumini kwenye wa ipapo wano wano kwa kutiza zuhiti marino kwa kutiku wano wajiza padu mangwana. Chezo raki za kutaha ni stability ya hapo mangwana shimishino kwa nakuendeka. Shioda kwenye wano wano patients tunubachira.
Lloyd Mutasa achitaura ari panhare muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.